Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 Mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261, zvichitevera kufa kweumwe munhu kumasvingo. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevatanhatu 36 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe makare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevasere 68 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere nemumwe 8981. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana nemakumi masere nevana 8184. Vanorwira kodzero dzeutano vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, zvekuti dzimwe nguva varwere muzvipatara zvakaita sepagomo yave kunzi Salimu Gabe Hospital vari kunzi vauye nemvura yavo sezvo muchipatara ichi musisina mvura. Nyaya yokuvharwavo kwemamwe makirinika ekanzuru yave kupa kuti zvimwe zvitonyanya kuomera vanhu vakawanda munyika. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanira kugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveutano kuitira kuti vanhu vabatsirwe kana vachinge vaenda kuzvipatara izvi. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navaRusike.
Pari zvino izvi muzvipatara zvedu hamuna kunyatsomira zvakanaka. Veruzhinji avo vanoshandisawo zvekare zvipatara zvehurumende vari kusangana nematambudziko akawanda kana vashanya kuzvipatara izvi kuti vabatsirwe, nekuda kwekuti zvekushandisa muzvipatara medu hamuna.
Muungapa here muenzaniso wezvisiri kuwanikwa muzvipatara?
Ingave iri nhau yemishonga, hakuna mishonga yakakwana. Dzimwe nguva mvura chaiyo tikona kuzvipatara kwedu kunenge kusina kana mvura. Izvo zvoita kuti varwere vange vachinzi vange vachiuya nemvura yavo. Zvese zvinoshandiswa muchipatara ukapiwa mubhedha zviya, ukanzi kuri kudiwa drip, ndiwo unotomhanya mhanya kuti unotenga. Kukanzi kune mishonga iri kudiwa, ndiwo unozvitengera wega. Koyawo iwo zvekare vana mukoti nana chiremba zvekushandisa havana.
Izvi zvinorevei kune vanhu vakatora mhiko yekubatsira varwere?
Izvo zvoita kuti vamwe vacho vange vachirwadziwa zvikuru, nekuda kuti vakapikira mubasa ravo kuti vazenge vachibetsera vanhu avo vanenge vashanya muzvipatara vachibatsirwa muzvipatara. Hakuna chinhu chinorwadza mukoti nachiremba kuona murwere achisvika pakufa nekuda kwekuti havana zvekumupa kana zvekushandisa zvakakwana. Saka muzvipatara medu tine dambudziko rakanyanyisa.
Pane chingaitwawo here nehurumende kugadzirisa dambudziko iri nechimbi chimbi?
Iye zvinezvi tinovimba kuti hurukuro dziri kuitwa dzebhajeti dzimwe nguva dzingakwanise kupa mari yakakwana kumabasa ezveutano, kuitira kuti tinge tichikwanisa kuti munhu akashanya kuchipatara anga achiwanawo rubetsero. Nokuti dambudziko ratakuona iye zvinezvi tikona vanhu vazhinji vakurwarira kudzimba nekuda kwokuti vanenge vachiziva kuti ndikaenda kuchipatara handina rubetsero rwandinoona. Tiri kuonawo zvekare muzvipatara imomo tiri kusangana nedambudziko remichina.
Chii chiri kunetsawo panyaya yemishina apa varusike?
Michina yacho mizhinji haisi kunyatsoshanda zvakanaka. Michina mizhinji yatsakara, inoda kunge ichinge ichigadziriswa kuchiiswawo michina mitsva. Kouyawo zvekare kana ivo varwere vari kuti vakarwara vari kudzimba uku, kana kuti vakasangana nenjodzi, kuti ufonere ambulensi chaiyo kuti iuye kutakure ukwanise kunobatsirwa kuchipatara. Ambulensi iyoyo dzimwe nguva haiuyi nekuda kwekuti maambulensi acho hakuna, kana kuti kana iriko dzimwe nguva inenge iri imwe chete. Ndiyo zvakare iri kuita mamwe mabasa ekubatsira pachipatara ipapo, kana kuti dzimwe nguva haina kana mafuta yekuti inge ichikwanisa kufamba. Saka mabasa ezveutano tinotarisira kuti iyo hurumende pari kuitwa hurukuro idzodzi dzebhajeti vachakoshesa mabasa iye ezveutano kuitira kuti kupihwe mari yakakwana, sezvo muchiziva kuti Zimbabwe ndiyo nyika yedzimwe nyika dzemuno muAfrica yakaita chibvumirano chekupa chidimbu chinosvika 15% yetotal budget kumabasa ezveutano.
Pane payakambozadzikisa here Zimbabwe chibvumirano ichi?
Tinoziva kuti kubva mugore ra2001 pasainwa chisungo cheAbuja Declaration, Zimbabwe haisati yambopa mari inosvika ku15% iyoyo. Kouyawo zvekare kutsutsumwa kwana chiremba nanamukoti kwatora nguva yakareba. Tiri kuona gore negore vari kuramwa mabasa nekuda kwokuti mari dzavari kutambira hadzichatenga. Vamwe vaakutoti dzakatofanana nemutero wembwa nekuda kwekuti chiremba ari kutambira mari yekuti ukainzwa vana vechidiki vamazuva ano anobva aseka kuti ndingaite chiremba inini anotambira mari yakafanana nemutero wembwa. Saka hurumende dai yachikoshesawo vana chiremba, dai yachikoshesawo vana mukoti kuitira kuti mabasa ezveutano aendeke, tidzivirire ndufu dzimwe dziri kuitika muzvipatara medu, idzo dzinokwanisa kudziviririka kana zvipatara zvichinge zviine zvekushandisa zvakakwana.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti hurumende itsva ichauya muAmerica gore rinouya ichabatsira mukuitwa kwemabhizimisi pakati penyika zhinji kusanganisira Zimbabwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri pachena kuti kana tikatarisa zviri kuitwa neAmerica kuZimbabwe, makambani muAmerica mazhinji anoda kuita zvemabhizimisi muZimbabwe, uye iyo America inoda kujedzana neZimbabwe. Vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kugadzirisa mitemo yekuita zvemabhizimisi munyika kuti zviite nyore kumakambani ekunze anoda kuisa mari mune zvemabhizimisi munyika. Tabata muzvinafundo Masocha, tikatanga nekuvabvunza zvavanotarisira kuti zvichachinja panotanga vaJoe Biden kutonga muAmerica.
Pane zvino kwanisa kuchinja nezvisingakwanisi kuchinja. Tikatarisisa zvakadzama hurumende iri kubva yavatirambu iyi, tinoona kuti inenge yanga isinganyanyisi kuda kushidzana nedzimwe nyika ichida kuzvitaridza muAmerica kuti muno muAmerica ndo matinoda kuzviona nokuzvisimudzira, vasingazivi kuti kuzviona nokuzvisimudzira kunoenda noukamba nedzimwe nyika. Saka ndinoona sekuti vaBiden pavari kutarisirwa kuzopinda apa vachange vakasiyana chaizvo nehurumende yavaTrump, vachida kunyatsokutarisisa kunze noukamba hwokunze, nokuti kune zvakawanda zvinobva kunze zvakaita semari dzamakambani omuAmerica. Tikanatsokuona tinoona kuti zviro pano Saudi Arabia inova imwe nyika inoshidzana neAmerica chaizvo yakatumidzira shangwiti dzayo kuZimbabwe, zvinotoreva izvo kuti kuZimbabwe kune zviriko. Saka vaBiden vanenge vakashururira maziso avo kune dzimwe nyika. Saka ndiyo zvinogona kuchinja izvo ukama hwekumabhizinesi, ukama hunounza mari kunyika yeAmerica, pamwe chete nokuzamawo kuunza mabasa kunyika dzakaita sana Zimbabwe.
Pane zvamakatarisira izvi, Professor Masocha, pane nyaya yezvirango, pane nyaya yemasanctions, munoona sekuti zvichafamba sei apa?
Zvinhu zvakaita semasanctions kuzirango zvoufumi zvakatemerwa vanhu vari vokuZimbabwe namamwe makambani okuZimbabwe handivoni zvichitarisirwa kuchinja zvachose nokuti vanhu vacho vanenge vakaisa mitemo iyo yatikati kuZimbabwe maMP namaseneta havasivo vanenge vakabva pazvinzvimbo muAmerica panenge pachizobva hurumende yavaTrump aiwa zvekare mutemo wehurumende haungochinjwi wakaita sewezvirango zvoupfumi izvo haungoti zvino kuti ndinguva uya pane zvavanoda kuona muZimbabwe zvavakatara kuti izvi ngazvichinje kana zvachinja mozotiradzira zvachinja papi saka machinjira zviri kuita muZimbabwe zvakazvichinja izvozvo zvinenge zvisingaati kuchinja nenzira yakanyanya kukasira kasira kuti tikati vaBiden vangakwanisa kubvisa zvirango zvoupfumi izvozvo
iyo Zimbabwe kunyangwe zvirango zvikasabviswa nokukurumidza Zimbabwe munasi kuti pane zvachaonawo here pahurumende itsva yavaBiden painenge yapinda
ndinoona sekuti chaichanyatsokuwana chakati kure chinogona kunge chiri kunyaya yedzidzo yokuti vamwe vanhu vanoda kuinda kuzvikoro kuZimbabwe kubva kuZimbabwe vachiuya kuAmerica vanogona kuti wandei tiri kuona ti tikatarisa embassy yeAmerica muHarare zuro nanhasi vanga vaichitiva nechirongwa chokudzidzisa vanhu vanoda kuzodzidza kuAmerica vachizodzokera kunyika dzavo nefundo yeAmerica zvekare chinonyanya kuchinja chandambotaura ndechokuti mabhizinesi okuAmerica anenge ndosaka anga achitokudziridza vaBiden kuti vahwine nokuti vari kushuva kuti zvavaisiita vatiramba vasati vavapo zvokuinda kune dzimwe nyika vachinoisa mari idzo dzokunorima mari dzavo idzodzidzo zvichange zvichitongoibwa saka zvakawanda zvatinoona zvikangochinja navaBiden kunyaya zvinosimudzira Zimbabwe nokuti tinoziva kuti Zimbabwe ine vhura kana kaagriculture izoita yezvoita zvicherwa saka kambani dzeamerica zhinji dzimwe dzakatarisawo zvicherwa izvozvo zvakatarisawo ivhuirowo kunoti vandoinvesta maagriculture imomo saka zvakawanda zvingangouya kuZimbabwe zvichienderana nokuti Zimbabwe mitemo yayo vanoivandudza here zvakanakisisa mitemo yeZimbabwe yekuita mabhizinesi muZimbabwe
hurumende muZimbabwe yati makambanisi arimo anofanira kunyoresa patsva musi wa 22 February usati wasvika chii chiri kuitika paprofesa Masocha
chiri kuitika apa ndechekuti mutemo wokurejista makambani wokunyoresa makambani wanga uripo wanga uri mutemo wakare zvikuru wa1952 saka mutemo iwoyoyo wagadzurudzwa nokubva kwaiswa mutemo mutsva unotanga gore rino iri hurumende iri kuti aiwa mutemo uyauyo wakare wa1952 tamurasa ite zvinezvi taakuda kuti mutemo mutsva uyu muchiuya muzondoresa makambani enyu pamutemo mutsva uyu muchipuwa mapepa matsva emakambani enyu zvekare taakuzviita tichishandisawo makombiyuta zviiswa makombiyuta technology tsva iyai
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University kuOhio vari parunhare kuOhio kwakare neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi kuroniko rine nyaya yeumwe murume Tendai Maseka akazvoviwa nemapere kubva mumba yehuswa maakanga akarara akadyiwa izvi zvakaitika mumusha webanhure kunzvimbo yeHoly Cross kwaShege Rumhanzu kuMvuma vaMaseka vakange vave nemakore makumi mana nematanhatu kuroniko rekare rinotaura pamusoro pecovid-19 richiti yadzoka zvine mutsindo mudunhu rematebeleland yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndiripo pamaronga those people they are talking to Zan against Zan kana dzimwe nyaya dzingachatokwanisa kutotaurwa kana tutaako wakasei Zimbabwe hakuna chezanu icho chokuramba makataura Zan manje maitikuudze chokwadi nezanu peshe pamunoda munopinda ane zanu kunoedza muneiswerera zanu ndatenda zvangu
Mangwana ni mangwana ni pa studio 7 apo. Dinoti gati enderere imbere nekuzvichengetedza nekuda kwecoronavirus. Tiregere kubatwa nayo, tiri kuona kuti coronavirus iri kuramba ichingokwira ichingokwira muno muZimbabwe. Saka tapota ngatigarei mumba mudzimba tisafamba zvisina mwero. Richard Kuwana kumarondera.
Tarangu ndoitwa David Mashingauta. Ndino gara kwaRusapi. Ndiri form 4 ndida kunyora zvinobatsira kuti isusu tinoenda kuchikoro wiki rese pasina kana chatambodzidza shuwa apa tida kunyora handizi saka patinonyora pachi form 4 tinenge tadzidzei zvobatsira izvozvo zvinani kuti vamunangagova pematicha nemanesi mari dzavo kuwana tiende kuchikoro handi toenda kuchikoro todzidza ngavasakanganawo vanhu vakati vakavadzidzisa kuti vasvikawo pavari vakabvaoneko kuchikoro vari kujangeresu vane vechikoro kunyanya handizi titirujanyira vechidiki tinechiona future mangwana tinewana sei tisina dzidzo mangwana tinotaura nakwana kuzivimutana nevarungu chaiti tinotaura nakusei tisina chikoro zvese zvakuda chikoro ngavatibatsiro ipapo nekuti vane chikoro tatambura kunyanya.
Munofara here pastudio 7? Ndinoitwa Tinashe Bhasve. Ini maonero angu nezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe uori ndo hwakawanda mukati menyika yedu. Hatingakwanisi kubudirira mukati menyika yeZimbabwe. Takabva kunyika dzedu tichiuya muno munyika yeSouth Africa kuti maybe tingawana chinhu chokubata. Ivo vanhu muhurumende vanoti kwanza hatisi kuda maUS, hatisi kuda chakaita sei, asi vari kuhoresana maUS muhurumende macho vachipa maticha mabhondi. Bhondi imari inotengei outside the country haisi kutenga. Saka isu toita sei? Maonero angu ngekuti kana vaona kuti kutonga kuri kurema ngavabve pachigaro, because huri kuwanda muhurumende. Dai zvaibvira ngavape kamukomana kechidiki Nelson Chamisa and kari very brave. Thank you.
Makadini pastudio 7 apo, makadini pastudio 7 vana mukoma Jonga nevamwe vose, munofara here apo? Ane zvangu ndiri mupenyu, ndiri muno muSouth Africa, ndiri Dhamala, Dhamala Matsonga. Pane anobva kumasvingo apa, ndobva kumasvingo apa. Ndangopinda hangu pachirongwa chino ndangokwazisa mese vanotipa nhau dzechokwadi. Handina hangu kwandakarerekera sematauriro amunoita kuti hamuna kumakarerekera. Ndoda hangu kumufarisa tichitiirisei hayo ndaramo kuko kuAmerica kwamuri mose. Tikunzwa muchiti panhau dzechokwadi muri vapenyu. Dai Mwari aimuchengeta nguva refu. Kunzwa kufara asingati nhau ndodziteerera asingaiti.
Makadii vana mukoma Jonga? Ndachikumbira kuvabvunza kugovernment kuti zvino kana vasingado kupa mari maticha, ko generation inouya iyi ichazoita sei? Pakuti ndo pachabva vadzidzisa vamangwana. Ino kana vadzidzisi varipo vakutadza kudzidzisa vana, saka vana vachazoita sei makore anotevera? Achasara achidzidzisa vana ndovanani? Bose pasitrimu iripo izvozvi pachada kuti pabva vadzidzisa. Saka zvaroa kuti gepi rakritika iroro harichatokasviki, harivhariki. Gavhumendi ngaite seriasi ipapo. Uyezve panyaya yataonda mchenyewa naso kuti dai parliamendi yaiitawo seriasi yambobvunza kuti zvavapapi, kuti nyaya yatorova munhu achisikamwa munhu akatora munhu aripi, uye pane umbowo, asi nyaya yacho yakanyaragwa, haangapaitwe seriasi.
Makadiko pastudio 7 iko, vashamarari vese tinokutendai nenews dzamodai kutipa idzi. Aiwa, pamunozongokanya chete ndepekuti batira vananzwa vanavhusangu avo vanongouya kuita noizi panhepenyuro nenoizi isina nebasa rese. Vanoda kutambura here kana nemiwei? Vane Zimbabwe vakazara nyika dzese, nyika dzese dzavari kushungurudzwa. Vamwe vanotobatwa iswa majero ribhiita kutogara mujeri rekunoba nekuenda unogara kuZimbabwe. Chii ichocho nyika inonzi hanzi kuZimbabwe kwakanaka? Sari PF yagara ndo chibaba chekubirira sarudzo. Zvekuti hanzi masankisheni izvi kupedza nguva. Izvouorizvi havafuna vakazogona ndosaka muchiona vanhu vachingoramba vachingoba bhoza. Vanoziva kuti havana zvavanoita kusvika ivo vakuru vacho, madzisha vacho, vakuru vakuru vataura azvibetseri kuti hanzi munhu anopa madzishe mota asi kuzvipatara uko munhu anoenda netsoka achirwara kuna maambulensi zvinobetsera izvozvo zvinoitwa nezanupf izvozvi basa kumbunyikidza maticha manesi kudzokera pamabasa pasina kana mari dainge chinhu zinosupplya kuzvipatara dai tiri pari nani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica panguva iyo mutungamiri weamerica vadonald trump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vajoe biden vebato redemocratic party vari kuenderera mberi nekuita urongwa hwegadziriro yehurumende yavo kuburikidza nemisangano yakasiyana-siyana asi zvose izvi zvichiitika vatrump havana kupeta baoko kwete vatrump vari kuramba vachitevera nyaya dzekupikisa kwavo kukunda kwavabiden kuburikidza nematare edzimhosva asi vanonzi vari kusangana nezvipingamupinyi kumatare zvichitevera kurwaswa kwakaitwa dzimwe nyaya dzavo mune mamwe matare chimwe chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika uye chichiita zvidzidzo zvematongerwo enyika pageorge mason university muvirginia muno muamerica muzvare pel matibe vanoti vanhu vanofanira kupa mukana kuurongwa huri kuitika hunosanganisira kuverengwa kwemavhoti zvekare mune mamwe matunhu nezvichabuda kumatare ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
hazvisi zvinhu zvitsva musarudzo dzekuamerica hongu kubvuma kuratidza kugamuchira uumbu hwezvechokwadi asi vatrump vane kodzero dzekuongorora nekuvhunza zviri pamutemo kuti maguta ose agutsikane nemavhotsi kuti vanhu vose vavimbe nesarudzo asi vanogona kutadza kubvuma sezvo havasungirirwe kudaro constitution rekuamerica rakataurwa muna 1787 harisungiriri mutungamiri wenyika anenge achitonga panguva iyoyo kuti abvume ungori unhu hwakasiyiwa nevakambobva vatungamiri venyika hazvisi zvinhu zvitsva kubvuma kugamuchira kuti pane chokwadi muenzaniso zvakamboitwa kugeorgia muna 2018 mumiriri wedemocratic party akwikwidza kugeorgia governor Stacey Abrams akarambawo zvekare kubvuma kune waaikwikidzana naye Brian Kemp akangwarirawo zvekare kusataura maererano nezvekubva kana kugamuchira
izvo zviri kuitwa navatrump zvekuramba kutambira zviri kubuda musarudzo zvinhu zviri pamutemo here tichitarisa sarudzo dzemuamerica
panguva ino zvisinei vanhu vari kuwirirana nedanho ratorwa navatrump here kana kuti kwete ivo vatrump vari kuita zviri pamutemo uye vane kodzero dzekudaro zvakasiyana nedzimwe nyika dzinoti mutungamiri wenyika anosarudzwa neuwandu hwevanhu vamuvhotera muamerica angakwikwidza angawana mavhotsi akawanda asi hazvisirizvo zvinozopinza munhu pachigaro pari zvino vemapepanhau vakataura wavanofungidzira kuti ndiye akakunda musarudzo kana magavhena emaguta ose ari makumi mashanu apedza kugadzira gwaro rinonzi certificate of assentment rinoratidza vakakwikwidza vanozosungirwa wovotera president nemuchevedzeri wake musi wemvuro 14 December. Maguta anozosungirwa kugadzira magwaro matanhatu anonzi ma certificates of votes anozotumirwa kuna president weSenate uye newe archivist weUnited States of America. Mamwe magwaro mana anozotumirwawo kuma state officials. Izvi zvinobva zvadzikisa basa reElectoral College kusikira sarudzo dzinotevera. Kana zvadai anenge akunda musarudzo anozodanidzirwa nehofisi yeFederal Registrar. Vaya vanenge vaine kusagutsikana nezvabuda musarudzo vanozokwanisa kuongorora zvekare pachezvavo.
Uyo anga ari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvamatongerwo enyika paGeorge Mason University muno muAmerica, muzvare Pearl Matibe. Kambo kanobva kuna Nigel Shoko achibatsirwa naQueen Blue nekambo kavo kanonzi Zano. Kambo kakurangarira muchakabvu chikomana Tapiwa Makore. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.